mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
zvinenge zvakureva izvo kuti hauchabvumirwi kubudisa pfungwa dzako kune zvimwe zvizvarwa dzedzimwe nyika izvi hazvikwanisike mukurarama kwatinoita nekuti takugara sevanhu vepasi rose takabatana zvikurusa kuburikidza nemasaisai nemadande mutande nezvinosiyana siyana
misa zimbabwe inoti iri kushushikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi patriotic bill
excess mortality were a winner on the excess mortality and what we've done has been amazing and we have done an amazing job and it's rounding the corner and we have the vaccines coming and we have the therapies coming
va Donald Trump vanoti hurumende yavo yakaita basa guru mukudzivirira coronavirus muAmerica
so what we should be doing now there should be a national standard instead of leaving this up it is a presidential responsibility to lead and he didn't do that he didn't talk about what needed to be done because he kept worrying in my view about the stock market
asi va Joe Biden vanoti America ine dambudziko rekushaya mutungamiri iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc tichienda pamhepo bazi rezveutano range risati rabudisa mamiriro akaita chirwere checovid-19 munyika asi patakapedzisira kutambira mashoko avo nerimwe zuro bazi rezveutano raiti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vanoita mazana maviri ane makumi matatu nemumwe 231 vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vape zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu 8055 vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana 7640 mukuru wesangano rinoona nezvenhau remisa zimbabwe vatavanhu mwoyo vanoti vari kushushikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi patriotic bill iro rinonzi richaona vanonzi vanenge vachishora nyika kuburikidza nekutaura nedzimwe nyika vachisungwa munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vakaudza bepanhau resunday mail kuti ibasa rehurumende chete kudyidzana nedzimwe nyika asi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo uyu wakanangana nekusunga mbira dzakondo vanopikisa mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata vamoyo
kutaurwa kunoitwa nehurumende kuti yakuda kuunza zviga zvinomisa kuti vana vezimbabwe vataure nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunoratidza kuti zimbabwe yakutsvedza kubva pakumira pakushanda kana kuti kutonga zvejekerere kuenda pakutonga kweumbimbindoga vachishandisa masimba ehurumende kuti vange vachibata vanenge vawanikwa vachitaura nedzimwe nyika vachivakandira muchizarira mukuburikidza nemutemo wavanoti patriotic bill ukange wabuda wakadaro unenge wakunzi patriotic act zvinenge zvakureva izvo kuti hauchabvumirwi kubudisa pfungwa dzako kune zvimwe zvizvarwa dzedzimwe nyika izvi hazvikwanisike mukurarama kwatinoita nekuti takugara sevanhu vepasi rose takabatana zvikurusa kuburikidza nemasaisai nemadande mutande nezvinosiyana siyana
saka izvi zvinorevei semaonerenyu
zvazvinongoreva ndezvekuti kana hurumende ikauya nemutemo uyu chose chaunotaura chinogona kukusungisa zvazvinongoreva ndezvekuti hurumende ikangofungira nenguva ipi kuti wataura nechizvarwa cheimwe nyika kuburikidza nemizinda yavo muZimbabwe wakutokwanisa kubatwa vachimira kuferefeta uyezve kana vazopedza vokutongera mutongo wekuti wapara mhosva inoparwa nenhunzva tunzva dzinouya iyo ichinzi criminal offense.
Ko bumbiro remitemo rinoti kudii panyaya dzakadai?
Bumbiro redu remutemo kuburikidza nechikamu cheSection 61 chinobvumira chose kuti munhu wese ataure zvakasununguka zvisina kuvhiringwa nehurumende nenguva ipi zvayo. Izvinotsigirwawo nezviga zvatinopiwa zvikurusa nechikamu cheAfrican Commission on Human and People's Rights kuburikidza nezviga zvavo zvavanoti Declaration on Human Rights. Izvi zvazvinongoreva ndezvekuti Zimbabwe yakubva pazvitsidzo zvainenge ichinge ichifarwa kuremekedza zvinopiwa zvikurusa nemagungano akaita se gungano rekuungana akwezvezvarwa zvekuzasi kweAfrica, Southern Africa, gungano reAfrican Union, gungano reUnited Nations, avo vanokudza zvikurusa zviga zvinopiwa kuburikidza neBill of Rights.
Rinoti kudi iro bhiri rezvekodzero iri kana kuti Bill of Rights?
Bill of Rights inotaurei? Inongotaura kuti munhu wese akasununguka kutaura, akasununguka kusangana newose waanofunga kuti anokwanisa kusangana naye woita hurukuro, akasununguka kumira pane vanomira nezvaanobvumirana nazvo yavanoti iyo assembly. Izvi zvinenge zvakuvhiringwa nemutemo uri kugadzirwa nehurumende yebato rinotonga reZANU-PF. Isu serisa Zimbabwe tinoti hurumende yeZimbabwe hairarami yoga kana kuti hairarami mumhepo yayo yoga, inorarama nedzimwe nyika kuburikidza nemakungano andataurai. Saizvozvo inosungirwa kuti icherechedze urongwa hwose hunoitwa nemakungano aya kuti iremekedze kodzero dzevanhu zvikurusa dzekutaura, dzekusangana, dzekuti vane muoniro umwe chete vaungane vafunge kana kuti varatidzire zvisina mhirizhonga. Saizvozvo semisa Zimbabwe tinoti mutemo uyu wabva pazviga zvinotarwa nevanofunga zvakajeka vakaita sana United Nations, sana African Union.
Asika hurumende iri kuti izvi ndo zvinoitwawo kune dzimwe nyika dzakabudirira dzakaita sana America.
Hurumende kana yakuda kuita umbimbi ndoga inoita zvese zvainongoitwawo nebere kana roda kudya vana vayo. Inowararowanza kubva rati makunuwirira kunge mbudzana ndokwatakunanga.
Mukuru wesangano rinoona nezvenhau remisa Zimbabwe vatavanhu mwoyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump veRepublican Party navaJoe Biden veDemocratic Party vachangopedza kupindura mibvunzo yavanhu vachitsvaka rutsigiro rwemusarudzo. Vaviri ava vange vachitaura nevanhu vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nyaya yanyanya kutaurwa pamusoro payo ndeyechirwere cheCOVID-19. VaTrump vati hurumende yavo yakaita basa guru mukudzivirira kufa kwevanhu sezvo vanhu vanopfuura zviuru mazana maviri ane zviuru gumi nezvisere 218,000 vakafa.
As president, I can't be locked in a room someplace for the next year and just stay and do nothing. Now you take a look today at the UK, you take a look at Spain and France and Italy, there's tremendous spikes.
But our death rate is worse than, well, not Spain, but the other countries.
I have things right here that will tell you exactly the opposite.
Me too.
So the UK is up 2,500%, because I knew you'd be doing this, I know you very well. The UK is up 2,500%. The EU is up 722%, and the United States is down 21%.
So we have, our deaths per capita is among the highest.
Excess mortality, we're a winner on the excess mortality. And what we've done has been amazing, and we have done an amazing job. And It's rounding the corner, and we have the vaccines coming, and we have the therapies coming.
Asiva Biden vati America iri mudambudziko rokushaya mutungamiri anogona kuchengetedza vanhu. Vati va Trump vakataza kuita basa ravo.
And so the point was, you missed enormous opportunities. And kept saying things that weren't true. It's going to go away by Easter. Don't worry about it. It's going to all, when the summer comes, it's all going to go away like a miracle. He's still saying those things. And the economy of science said so. I said I'd follow science. So what we should be doing now, there should be a national standard. Instead of leaving this up, it is a presidential responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying, in my view, about the stock market.
Muzvina fundo Elliot Masocha vepa DeFry University avo vange vakatarisa nekuterera vaviri ava vachipindura mibvunzo vanoti hapana chitsva chabuda asi vachiti va Biden vakwanisa kuudza vanhu kuti zvavanoda kuvaitira ndezvipi kana vakakunda musarudzo. Vamasocha vati va Trump vatabisa mukana wekukurudzira vanhu kuti vashandise mamaski sezvo ivo vakabobatwawo nechirwere ichi.
Ndabata musiyano wavaviri ava kubva pazvimiro zvavo, kana chiti zvimiro zvavo, ndinechitarisa kuti unotaura zvine uremekedzo pakubvunzwa kwavaa vachiitwa navavhoti, nokuti vanhu vangasangohusisa kuchinonzi town hall chii. Chinonzi town hall kutaudzana navavhoti vangava vepati yako, vepati imwe, navamwe vari pakati vasati vaziva kuti vachavhoterani. Saka ndavona vanhu vaviri ava, President Trump navaJoe Biden vari kukumbidza, vari vanhu vakasiyana zvikuru pavanenge vachitaura navanhu vanoda kuvavhotera. VaTrump vanga vachitaura zvinenge zvakandoita ndanyabvu, zvinenge zvimwe zvokunzvenga zvira mubvunzo unenge wavhunzwa, pamwe chete nokungodzokorora zvavakanguri vabvirira kutaura, kuita sokuti ndo vakaita mashuro okuti mabasa anga ari muAmerica pasati pauya COVID-19 ange aripo, zvavakaona mabasa ewhite vaperechikari. Tichitarisa kuna vaJoe Biden vava vachitaura vaine vari munhu unenge uno rukudzo kuvanhu veAmerica, munhu akadzikama, munhu wanga achinatsokupindura mibvunzo yanga ichibvunzwa navavhoti ava. Akavatarisa kumaziso avo kuti izvi ndizvo zvandichaita, izvi ndizvo zvendichakwanisa kuti ndiitire vanhu.
Kana dune vanga vaita izvi pamwe chete pachinambo zvokuti umwe ari kwake umwe ari kwake, munofunga kuti ainzi akunda umwe ndiani pavavira?
Mavonero angu ndokuti vaBiden ndo vainzi vakunda umwe, nokuziva kwatinoita isu vaDonald Trump kuti zvinenge zvimwe pamwe zvinovanetsa semunhu wakabva kubhizinesi kunatsokupindura mubvunzo. Vakadzikama vachikukidzana navaBiden, vaBiden vanobva vataura vakatarisa kuvanhu vanovavhotera, vaBiden vanobva vataura vachipindura mubvunzo unenge wavhunzwa iwoyo, pamwe vachizvishoravo pano pandaichiwa chizvishoravo kuti apa mutemo wandakanyora 1994 ndakazoona kuti yanga iri mistake pakati. Hausi wakazviona izvozvo kuna vaTrump vanenge vanongozvirova dundundu. Tinoona sekuti kunzvenga nzvenga mubvunzo kunoita vaTrump nokutaura vaine chindini pamwe chete nokungoshora vamwe kwai kunoita kuti vavanze apa havana kuhwina, apa vaBiden vanenge vahwina ipapo. Apa ndiwo maondero andazviita ini.
Asi munofunga kuti vanhu vanga vachibvunza mibvunzo iyi kana kuti vanga vakatarisa paterevhizheni, pane zvavawana zvingavabatsira here mukusarura wavanoda pavaviri ava?
Hapana zvazvo zvitsva zvati zvabuda ipapa pamibvunzo yava vachibvunza vanenge vanga vachingoyaya kudzokorora zvimwe zvavakataura nechekare. Asi chandavona ndechokuti vanga vachinzwa nokuona vanenge vanzwa zvirongwa zvavaBiden chii chavachaita kana vakasarudzwa, ivo chakasiyana nechichaitwa navaTrump kana vakasarudzwa ivo. Zvinyanyo kunangana nenyaya yeCOVID-19, chirwere chauraya vanhu vanosvika ma215,000. VaTrump vasinganyanyi kusimbisa kupfekwa kwemamaski, vaTrump vachiramba vachingoita marare acho iwo vanhu vachidi vanhu vachibatwa nechirwere ichocho vachindo zvipatara ike zvino zvipatara zvozara pa50 maspeti omaamerica 38 Ari kuita wana wayo zvirwere zvacho zviri kunyanya kuwanda. Saka ndinoona sokuti va Biden vasimbirira kuti kana ini mukandisari ndichataura chokwadi. Vatiramba havana kutaura chokwadi apa kuti zvirwere ichi chakaipa zvikuru. Vatiramba vari kuramba vachingosundidzira vanhu kuBarari vavo kuti huyai vanhu vachibatwa nechirwere. Vatiramba vari kuramba vachingoita mamistakes avakaita kare okusakataridza vanhu. Muno America vatema vanobva kunana South America navarungu vari kungoramba vachingoita sokuti vari kukutidzira izvozvo zvagara zvichingovapo hapana chiri kumboita zvakanaka.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano reLegal Resource Foundation rinoti rinofara nemutongo wakadhurwa nedare repamusoro reHigh Court musi wa7 mwedzi uno uyo wakati kusunga nekuchengetedza vanhu vasinganzwe kana kutaura kunotyora kodzero dzavo pasi pegumbiro remutemo wenyika. Sangano iri rakabatana nesangano reDeaf Zimbabwe Trust vakaenda kudare vachipikisa chikamu 193 chebumbiro remutemo icho chinotaura pamusoro pekusungwa nekuchengetedza wakwevanhu vasinganzwe kana kutaura. Mutongi wedare akatambirawo chikumbiro chekuti mutemo uyu uvandudzwe akatora kuti kurukota rezvemutemo ringe raona kuti chikamu chemutemo ichi chavandudzwa mukati memwedzi mitanhatu. Vanomirira nyaya dzinoendeswa kumatare neLegal Resource Foundation amai Valerie Zvikuya vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Takapewa mutongo uyu nekuti isusu seLegal Resources Foundation ishuviro yedu yekushanda nevanhu vanorarama neurema wakasiyana-siyana. Asi tikatarisa panyaya yatakaunza mudare ndeyavo vane dambudziko rekunzwa kana kuti vasingatonzwi zvachose. Saka dambudziko rariri kuitika ipapo nderekuti vanhu vaiti vakaenda kumatare dzimwe dzenguva kunenge kusina sign language interpreter kana kuti muturikiri anoparura nesign language. Saka kazhinji munoziva kuti kana muri kuturikirwa nemunhu asina ruzivo ruzere kana kuti munhu ari kuita zvekiyakiya panogona kurasika kweumbowo hwakakosha kana munhu ari mudare. Ende mutemo yedu haisi kunyatsoburitsa pachena kuti saka zvochinzwii kune avo vane dambudziko rekunzwa. Ndosaka makationa tichienda kudare nenyaya iyi.
Munoona here vane masimba ekugadzirisa mutemo iyoyu vehurumende vachizouwandudza kuitira kuti unge uchitambira zvakatongwa nedare?
Tine tarisiro yekuti zvichaita saizvozvo. Kana makatarisa mutongo wacho uri kutaura kuti mushure memwedzi mitanhatu kana kuti 6 months pachirongo zvikumbiro zvakataita zvose zvinofanira kunge zvazadzikiswa. Zvireva kuti minista wejustice legal and parliamentary affairs anofanira kubvisa maclauses kana kuti zviri mumutemo zvisiri kutaura panyaya yemasign language interpreter panyaya yekudare. Saka ndotarisiro yedu yekuti within 6 months zvinofanira kunge zvaitika. Hongotoziva kuti pane basa rakakura chaizvo riri kufanira kuitwa ipapo. Asi isusu tiripo seorganization kuti tibatsire kana kupa necessary support yavangadi kuministry ikoko nevose vari responsible for nyaya yekugadzira mutemo. Tiripo kubatsira support iyoyo. Takashanda neorganization inonzi Zimbabwe Trust. Saka iorganization yatinoshanda nayo chaizvo mumaprogramu akawanda. Saka pane zvakawanda zviri pamitemo zvisiri kunyatsoita kana kunyatsofamba nemugwara rakanaka. Ndopavakauyawo vachiti veLegal Resources Foundation tibatsireiwo tokuita dambudziko rekuti vamwe vedu vasiri kunzwa vari kudzamara vakupikira nyaya dzavasingazivi. Vamwe vari kudzamara vapiwa zvisungo zvisiri kuenderana nazvo nekuda kwenyaya yekuti hapana interpreter anyatsowanikwa. Uye tikatarisa even kana makesis ekumasekurokoti dzimwe dzenguva munhu asi kutonzwira neinterpreter wake.
Ivo veDeaf Zimbabwe Trust vakataurawo here kuti vanhu vakasangana nedambudziko iroro vakawanda zvakadii vangadai vari kumatare vachishaya vanoturikira vesign language?
Pari zvino handina hangu mafigures acho, asi tikatarisa population yemuZimbabwe mose tine over 300,000 vanhu vari kurarama nedambudziko rekunzwa. Saka ii population yakawanda chaizvo muno muZimbabwe kana tichitarisa nepopulation yedu kuti vanhu vanopfuura nhamba dzakadai vari kurarama nedambudziko rekusanzwa.
avo vange vari vanomirira nyaya dzinoendeswa kumatare edzimhosva nesangano reLegal Resource Foundation amai Valerie Zuya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vazivisa paTwitter pavo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachazivisa veruzhinji mamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation nemusi wechina chiri kuuya. Financial Gazette rinoti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa kuparura mari yemapepa itsva ine huremu hwepamusoro. Izvi zvichasvitsa mari yemapepa iri kushandiswa munyika pamabhiriyoni matatu emadhora emuZimbabwe. MuFinancial Gazette zvekare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonzi yabatana neimwe kambani yekunze kwenyika kuti ibatsire mukutsvaka upfupi hweZimbabwe hwakabiwa huri kuchengetwa kunze kwenyika. Mutauriri weparamende vaJacob Mgenda nezuro vakabudisa mashoko ekuti Zimbabwe Electoral Commission haina simba rokumisa sarudzo sezvo chikonzero chakataurwa negurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga chekuti sarudzo dzimbomiswa pamusoro pecoronavirus chisina kuendeswa kudare reparamende kuti chizewe. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 apo haindodangu pindurwa kwamufano yaruti pamberi nezano PF. Ungati pamberi nezano PF zvemari yochiona maticha achihora mari ingakwana tingaitike cheshugwe ndo pauri pamberi nezano PF. Kana vashaya zvekutaura zviri nangunyararo kwete kutaura asina bafu.
Ndiko vashamarari nevatereri veStudio 7 avo. Ndada kumbobvunza zvangu avo baba avo vari kutaura zvokuti kwanzi pamberi nezano PF avo. Ndambobvunza kuti vanombotambira mari yakawanda sei yekuti vangataura zvokuti kwanzi pamberi neZANU-PF. Vanhu vose vachingochema neZANU-PF munoti pamberi neZANU-PF. Zvavaomera babavo.
Ini hangu ndiri muZimbabwe, ndinoti vana veZimbabwe mungatendavo here kuiswa mumaoko eZANU-PF nana Munangagwa zhuwa muripo makatarira muchikona kuratidzira.
Hello Studio 7, makadi ana Sisi Mave, ana Maikoo, ana Jonga Kandimiri, makadi ikoko, isu tiri kuno kuZimbabwe, tanzwa nenhamo, Munangagwa achitambudza. Hatisati taona utungamiriri wakadai. Mugabe anga ari nani? Kwete zvamunangagwa, Munangagwa ane hutsinye. Kutora maMP asiri yake achifurirana kupi achiwapa mari achida kuparadza pati yawachamisa. Pati yawachamisa haiparadzwe namuna kupi. Ticharamba takabatira wachamisa. Wachamisa famba ina rubasa. Famba nero famba takakutsigira.
Makadini kuStudio 7 yana Jonga Kandemiri yana Tanonoka Wandi. Magadi mese mese ikuku egi inochema chema ni umeru wakaita zvinhu kuZimbabwe. Uya toko zane kupe uyu wanda otitefe na mwanzora wana tinge takamira papi chepo chanito chema chema ni maitiru wa hawa waru kujita yu haya haya otinipa yende mbele wa chita maitiru wa waru kujita yu haya tozo di Mangwana manja angapise Munangagwa ndiani zvimira zvakadaiso vakatikurwisa otinge tichibvisa Munangagwa saka iye atorwisa nekwake achirwisira kusaini sange zvinozoramba sei manje takatarisira kuti nhenake kudai zvodii Mangwana nai mhuri yeZimbabwe tofamba sei zvine gwara here zvokuitwa nakupe zvatogara zvinorora.
Makadiko paStudio 7 upo vana mukoma Tanonoka Hwande nevamweso vashamarari. Aiwa tinonakirwa nechirongwa chenyu. Ini ndinoshamisika nemashoko amuzvare tokuzani kupe kuti aiwa vauya muparliament kuzomirira vanhu. Vanhu vapi vari kuzomirira? Aiwa tine example, munhu anoipinda pachigaro asina kuvhotewa nevanhu. Tarisai ED zvari kuita vanhu. Tiri kuziziva chiparliament chavo chevanhu vasina kuvhoterwa. Tiri kuziziva hapana zvavanoita vana kupa kungoda kudya mari chete neZANU-PF. Tiri kuziziva Wanawe Zimbabwe musambonye peru wakudanzi chamisa ndi arutengeza. Wanakupa ondo arutengeza ndu arasika gwarare musangano. Gwarara karatuwa ngire ndire MDC Alliance. Kwete rana kupa. Wanakupa atakato grata muona changira chorumpe nchaya chaya utiwanga watu watengezi. Nasa usudzo kwa hindi president MDC. Zambonye akuita see warukudei. Kawa ite zoshi pale menichao chewanu wanudu lanenda president wacha ana uvoterwa. Iye kupasha nunzu wampale menda ana uvoterwa. Chini chikumbureza chika Mzimbabwe. Haa zulu nyazi. Ini muruti pa Kimbala.
Hey, I am a man. For weekend, it was one drink watch. But always, nobody was really in the wood thing. It was a really. So, my teacher, I had to eat the bathroom with the disaster. I was a woman and Gary go pay a road as well. Pay one of Punga for a priority than this. I was going to say, I was I think it's a good thing.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Kare rising power nekambo kavo furua sezvonguvedi yapera tombotarisa zvange zviri munaudza nhasi. Misa Zimbabwe inoti iri kushishikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi Patriotic Bill. Sangano reLegal Resource Foundation rinoti rinofara nemutongo wakadhurwa nedare repamusoro reHigh Court uyo unoti kusunga nekuchengetedza vanhu vasinganzwe kana kutaura kunotyora kodzero dzavo pasi pegumbiro remutemo. Tasvika kumagumo echirongo. chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.